Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera gunyana 22 2018 Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tone ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo yetajamuka vapromisi mukwananzi vanobudiswa muusungwa mushure mekubviswa mari yechibatiso. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu raAmerica yoronga kuratidzira musangano ku United Nations General Council Assembly ichidzivisa pasi rose kuti haitambire vaMnangagwa semutungamiri wenyika. Tichakupai zvabuda mimitambo yenhabvu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Nhengo yetajamuka vapromisi mukwanadzi vabvisiswa mari yechibatiso inoita madhora makumi mashanu kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Vamukwanadzi vakasungwa pamedia senda muHarare nezuro apo vaitaura nevatori venhau. Vamukwanadzi vanoti vari kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga muHarare musi wakapfurwa vanhu nemasoja vakafa. Tabata vamukwanadzi kuti tinzwe zvaitika.
Taimbiswa kumatare nemapurisa. Kukwatano kwandano spiwa beu ndichinzi ndofarira kuzodzoka kudare musi wa 9 October 2018 ndofarira kuripota kumapurisa every Friday handifanire kupindira mumawitnesses hunge atoripo mawitness acho
vamukwanadzi mungatiudze kuti nyaya yamuri kupomerwa ndei
nyaya yandiri kupomerwa inyaya yekuti hanzi ndakabuditsa mashoko anokonzeresa mhirizhonga munyika tinoti inciting public violence muchirungu ndo mhosva yandapiwawo neredare reZimbabwe.
Mhosva yamuri kupomerwa iri kunzi yakaitika rini?
Mhosva iri kunzi yakaitika musi wa 1 August 2018 mushure mekunge maitwa sarudzo dzakaita boboto rakakura muna musi wa 31 July gore rino.
Saka imi muri kupikisa mhosva here kana kuti mabvuma?
Tiri kupikisa mhosva iyi nechikonzero chekuti musi wacho handinambobvira ndapinda muguta matingati mutauni muHarare ndakanga ndiri kumba ndichiteera maelection results paterevhizheni.
Ko sei vari kukupomerai kana makanga musiri muguta imini musi wakaitika mhirizhonga?
Hakutya vakangozvitwa zita rangu vanorohwa nehana. Saka vanenge vakuda kuti vakurumbidze vandikombere sezvo muchiona mafambiro ari kuita nyika, nyika ina kumira zvakanaka. Saka vanoziva kuti boka retajamuka ndo parinopinda kana zvichinge zvaoma vanhu vapererwa vasazive kuti vaite sei. Ndo vari kuzama kutitangira kuti vabva vagara vatiisira miteyo iyoyo yakaita sekuti sunga nekuti pomera mhosva kuti tisazokwanisa kuronga vanhu nekutungamirira vanhu. Tichiratidzira kunyunyuta kuri muvanhu angava mavhenda vangava vashandi angava mayutsi munhu wese ari kuchema hamuna mari munyika.
Vamukwanadzi vanhu vangade kuziva kuti makabatwa zvakadii nemapurisa zvamarara muri muchitokisi?
Ndakabatwa zvakashata zvikuru zvisina hunhu nemapurisa. Ndofunga vamwe vakaona mavhidhios nemapictures akabuditswa ndichizvuzvurudzwa sembwa ndichibviswa pamedia center pakanga ndandichitaura nevatatu venhau. Pakauya vatinoti mariot polisi vane mboma nepfuti vakandiisa njema mumaoko vakandizvuzvurudza vakandikanda muchirori chavanga vainacho vachinditsika tsika imomo vachienda neni kupolice station. Handina kufara nekubatwa kwandakaitwa asi handishamisiki nekuti ndo nzira yehurumende yacho ndo nzira yavanoziva yekutyisidzira vanhu yekubata vanhu zvakaipa sezvakaitika musi wandakasungwa.
Pane matanho here amuri kuronga muchatorera mapurisa?
Tatotora matanho nemagweta edu nhasi mudare tichitaudza dare kuti ndo zvakaitika. Tikaisa an official complaint before the court. Office ya prosecutor yatonzi inofanira kuongorora nyaya yekushungurudzwa kwandakaitwa pandakasungwa nemapurisa.
Nengo yetajamuka vapromise mukwananzi vachitaura vari parunare vari muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica pamusangano uchaitwa muNew York mangwana. Mumwe wavo vari kuronga musangano uyu, muzvare Stella Mabhugu, vanoti pari zvino vari kufara zvikuru neuwandu hwevanhu vari kuda kupinda musangano uchaitwa navaMnangagwa. Nhasi vaMnangagwa vanonzi vachasangana nevesangano reDecember 12th Movement rezvizvarwa zvemuAmerica rinotsigira Zimbabwe. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata muzvare Mabhugu kuti tinzwe nezvemusangano wemangwana.
Chirongwa ichi chinenge chiri kuitwa kuNew York kwavakauya kuUnited Nations meeting and munhu wese ari kukumburiswa sere kuti vauye nekuti mukuru wenyika vakati vanoda kuona mhuri yese yekuZimbabwe, be it ZANU-PF, BZA, MDCA, anyone independent, vati vanoda kuona mhuri yeZimbabwe iri kuno.
Zvakakosha sei kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviwanikwe zvichipinda mumisangano yakadai?
Zvinhu zvakadai zvinokurudzira nyika yedu chaizvo ende zvinopa kuti tibatane sevana veZimbabwe ende uye zvinoita kuti nyika yedu ionekwewo sevanhu vari kuda kuburitsa nyaya yavanotaura iyayo kuti Zimbabwe is open for business. Saka izvi zvinenge zvichipa ka step ahead kuti tikange takabatana zvinhu zvinofamba zvakanaka.
Pachatarisirwa kunge paina vanani pamusangano uyu? Pane vemabhizimisi here vari kuuya zvii zvichange zviitika?
Oh yes, ndafara chaizvo timabvunza mubvunzo iwoyo. Vanhu mainvestors, vanoti mainvestors vemabhizimisi, vanoda kutanga mabhizimisi, vanoda kunzwa nekuti president vachaadressa vanhu, vanoda kunzwa kuti zvinhu zvichange zvichifamba sei vese vanenge varipo.
Muri kutarisira kuti vanhu vangani vachange vari pachiitiko ichi?
Panguva dzino nhamba yedu iri kukwira chaizvo, asi so far we are close to 200 people vari kuuya and the venue yedu inoholda capacity ye 250.
Kune vamwe vakateerera pari zvino vangangoda kunge vachiuya, vanokwanisa kuuya sei? Pane zvamuri kutarisira here kune vanenge vachiuya?
Vanenge vachiuya munofanira kuita pre-register kuitira kuti tione kuti security yakamira sei. Saka kana usina kuita pre-register, don't get disheartened. You can always call one of the representatives. Pane vamwe vari kuti havachakwanisa kuuya, saka nzvimbo dzinenge dzichibuda as we go. Saka tinongokwisai pawaiting list and we'll inform you.
Chirongwa ichi chiri kutarisirwa kutanga nguvai uyezve chichizopera nguvai?
Chinotangana 2:30 chopera kuma5.
Avo vanga vari muzvare Stella Mabhugu vachitaura vari parunhare vari muNew York naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Zvimwe zvikoro zveboarding zvakaita seChinoi High mudunhu reMashonaland and West zvave kurambidza vabereki kushanyira vana vavo kana kuvaigira chikafu senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chekorela. Adza Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanochengeta vana vanodzidza vava vachigara pachikoro cheChinoi High asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau, asi hapana mubereki ari kubvumidzwa kuuya pachikoro apa uye hapana chikafu chekunze chiri kubvumidzwa pachikoro apa.
Wanzi tati imimi mugara muno tadai so tati tine takatostopa kutoti we are not taking anything in even my visa, so situation yapfuura. Sekondishen yatinayo tikatendera zvinhu zvikauya, wane mwana akanza awana kolera neboarding yatisi nevana 1000 vanogara uno. Can you imagine how catastrophic it is? Ende vana vedu chikafu tiri kuvapa havana, we know situation yacho iyoyo.
Muchengeti wevana uyu ati pachikoro apa pane dambudziko rekushomeka kwemvura zvekuti veutano vakavavhakachira vachiona kuti zvakamira sei pachikoro.
Dokuti advise tikareta atavhariswa kunzi ibvai Kwezi kwa kama mwanda wa inspector kati. Sisi tunene machallenge zilati na wewe mumu machallenge zaidi mvura ndoto rangaka. Saka tiko noku saba na Paris. We are not taking anything coming from outside for now.
Mumwe mubereki vaSimon Moyo vanga vauya kuzoona mwana wavo vaine zvekudya vati varambidzwa vatiwo vakuru vechikoro vanofanirwa kupatsanura zvekudya zvingangoita kurera kwete kurambidza zvekudya zvese zvese nezvinenge zvatengwa muzvitoro.
Varambidza kuti chikafu yevuchikoro havafanira kudaro hozi vafanira kutanga vaona chikafu kana vachikorera vafanira kuchuza chikafu chacho zvokupinda muchikoro.
Zvichakadaro vamwe vanotengesa zvinhu muchinoi vachoropodza urongwa hwekanzuru hwekubhadharisa zvimbuzi uye kuti vatengesere pedyo nezvimbuzi. Vakiri nemashoko vati kanzuru inofanirwa kumbomisa kubhadhariswa kwezvimbuzi zviri munzvimbo dzekutandarira mudhorobha. Vamashoko vanoti kanzuru haifanirwe kupa vanhu pekutengesera pedyo nezvimbuzi izvo vanoti hazvina utano.
Apara toilet, aupinde mtoilet mpati mwotonga batani. Tuenda kuma venda alikuza asu. Kuma venda alikuza asu. Shedi nuba wangaji zorora wano. Wachita kutuwa zorore. Ndoma waka yata mspika utu wano watenge tena. Mtoilet ndoma wakena nomi wano wakazi. Wachipatule wano. Ali ndoma toilet ajo. Mwistika wakenda wa toilet wano. Wachipata chika toilet hile ya. Ali ndoma wakena pakole na kasi. Kwa umani kana mchiki mimi wano alikutila. Wano tenge tena kana ambu yene toilet. Moti wano wapinde wano tenge tena.
Studio 7 na kukwanisa kunzwa divere kanzuru yechinoi panyaya ii. Hurumende yakambomisa kuungana kwevanhu vakawanda panzvimbo imwe chete nechinangwa chekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera icho chauraya vanhu makumi matatu nevaviri munyika pari zvino. Chirongwa cheZimbabwe International Book Fair changa chichifanirwa kutanga muHarare nemuvhuro chakambomiswa nekuda kwechirwere chekorera icho chatekeshera muHarare zvikuru munzvimbo dzinogara veruzhinji dzeGlenview nebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muchinoi. Noi ndine ata chigoriwa.
Yep.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Uvandu wevanhu vafa zvichitevera kunyura kwechikepe munyanza yekuTanzania wasvika pavanhu zana nemakumi matanhatu nevanomwe uye munhu mumwe chete anyururwa nhasi muLake Victoria. Chikepe ichi chakanyura nemusi wechina uye vakuru vakuru vemuTanzania vanoti ongororo yekutsvaga zvakakonzeresa tsaona iyi iri kuenderera mberi. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chedu umo tinokurukura zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa namuzvare Chioniso Mpofu, chizvarwa cheZimbabwe avo vari kushanda nemadzimai nevanasikana vekumusha mukuita mabasa ekusimudzira pamwe nekusimbaradza vanasikana muZimbabwe. Tinokutambirai nemufaro pa Studio 7 muzvare Chioniso Mpofu. Mungatiitsananguro kuti mabasa api amuri kubata pari zvino.
KuZimbabwe ndine Susan Mureiwa Foundation yandoshandisa. Saka ndiri kuedza kusimudzira madzimai munyaya dzekusona. Ndine vagrupu vanoti kuti vari kudzidziswa kusona kuti vagopota vachisona mauniforms ekuchitungwisa. Ndine madzimai vanorarama nealbinism, kauti vane vana vane albinism kana murume ane albinism. Saka ndine gurupu remadzimai yai vane project yavowo yavari kuita. Kouya ndine vamwe vandinavo vatoita zvehuku navo, iyoyo haisati yanyatsosimukira tichikutongoitanga.
Chii chakaita kuti mufunge kushanda nemadzimai vari kumusha?
Ndakaona ndakadzidza pana mai vangu nekuti mai vangu vaida kusimudzira zvakanyanya madzimai. Hanzi mushamukadzi. Saka ndakati madzimai emuZimbabwe vane ubinda uko vana uri mavari zvizinatural asi vanoshaya resources kanti atoti mari yekutanga nayo kanti munano vavhurira nzira ndozvanongonida chete.
Pari zvino tinoona nyika yese yakatarisana nedambudziko rechirwere chekolera. Pane zvamuri kuita here kuedza kurwisa dambudziko iri munharaunda yechitungwiza?
Takatenga tengi remvura kuti vanhu vanopiwa mvura pamba, pamba paigara mai vangu. Ndichaendesa mamatengi kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekunhano, kunyatsime kana kuSt Mary's tichiisa matengi emvura kuti vanhu vawane constant supply yemvura. Tukaedza kutenga sipo kuti vanhu vapiwe sipo yekugeza maoko. Mamadzimai ari kufamba vachidzidzisa yatoti awareness pachirungu kuti korera tingaidzivirira sei, kuti kana uchinge wabatwa nekorera unoita sei usati waenda kuchipatara. Zvese zviri kudzidzisa madzimai kuti vange vane ruzivo rwacho.
Semukoti, pane dzidziso yamungape here padambudziko rechirwere chekorera? Munhu angazive sei kuti anacho?
Kachuka batu wana kuwera kwanzu wawo kungweta kungoru kutika kungoneta. Unzu wa mdumbu makopisani shaka na kuona wakutanga uta manyoka. Shimbo waenda kuchipatara. Shungada zingweni zingwa yuri kutuwa mwajika wako zunzu wa kashata. Asisiri kolera. Ziri nani ungoenda. Uno uzu wa uta isi kolera wadi wa shikaku. Tana kuzikugara wangu gara kumba. Kana msati menda kuchipatara. Gadira imvure ya tatu salt and sugar solution. Mwonwa. Kupinuti chodi wakuti mu rehydrate. Kuti mvure ya rasika ya manyoka mwe mwe mwizu siri mwiri menyo shakari.
Pane zvamungakurudzira here mamwe madzimai vakateerera pamusoro pekukosha pekushanda nevamwe vari kumusha kwavakaberekerwa?
Mai vangu vaibatsira pavanga vari teacher, pavakaretire vanga vakubatsira chirikadzi nherera vanotambudzika vanhu zvakawanda wanda. Ndipandakadzidza kuona kuti kubatsira vanhu kachinhu chakanaka. Saka pandakadzokera kumba ndakazvifunga kuti vanhu vaivai sibatsirwa namai iye zvinezvi vari kuita sei. Saka ndakangonodzokera for ivo vashoma ivavo, ndipandakaona kuti aiwa havasiri vashoma vega, vanhu vazhinji vari kuda rubatsiro, madzimai mazhinji ari kuda rubatsiro. Ini ndikasazviita inini, achaita umwe ndiani? Hazvibatsiri kumirira umwe, asi tanga iwewe kuti kubatsira vamwe, vamwe wozoteverawo.
Tinoona kuti makange muri kukwikwidza semudare musarudzo dzapfuura asi hamuna kuzobuda zvakanaka. Muri kufunga kuita sei mune ramangwana?
Ini ndichifunga kuti handichaendereri mberi kuita izvozvo. Ndakaona kuti calling yangu iri pakubatsira vanhu. Ndofunga zvandaifanira ndakanoona. Asi ndakaona zvinhu zvizhinji zvinoti ndakukurudzira vechidiki zvakanyanya. Pachauya pamanext elections ndienda kusvika mu59, tatoti kusvika mu60, ndienda munhu mukuru. Saka ndada kusimudzira vasikana vechidiki, madzimai echidiki, kuti simukai tinokubatsira izvo takadzidza weisusu kunyange tisina kubudirira. Asi ndine 102 zvandakadzidza tovabatsirawo. Asi sisi mavelasi vechidiki vakasasimuka tinodzoka. Nekuti vati madzimai asimuke. Saka vechidiki vakatadza kutora chimuti chatiri kuvatambidza vakataiwa hazvisi zvavo, tinouya nemudonzvo yedu tiri pamawheelchair tikangomhanyawo tichienda mberi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Chioniso Mpofu nekuwana nguva yekutaura nesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington DC.
Tochienda kuchirongwa cheupenyu hwedu Our Lives icho tinopiwa naJonga Kandemiri. Zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve musangano we United Nations General Assembly uri kuitwa muno muAmerica uye uri kupindwawo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi vaMnangagwa vari kutanga vasangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica pamwe nevemabhizimusi nevezvematongerwo enyika vari muno muAmerica. Pane zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica, tinonzwa kuti vebato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vari kuvimbisa kuratidzira kumisangano ichaitwa navaMnangagwa. Kuri tinzwe nezvenyaya iyi, tabata sachigaro weMDC inotungamirwa navaChamisa muno muAmerica, va zvidzai ruzvidzo. Tinogamuchira ine mufaro pa Studio 7 va ruzvidzo.
Maita basa. Thank you very much.
Va ruzvidzo, tinoona kuti mutungamiri wenyika vaya Emmerson Mnangagwa vari muno muAmerica kumusangano we United Nations General Assembly. Imi muri kutarisirawo here kusangana na vamunangagwa parwendo rwauro?
Kwete ina ndiri kutarisana kusangana na vamunangagwa parwendo rwauro. Ini ndiri kutotarisira kuti tichange tiri ku New York iko kuti tichiratidzira kusagutikana nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu Zimbabwe.
Chii chaita kuti mude kuratidzira panguva iyo vamunangagwa vari kupa vana veZimbabwe mukana wekuti munge muchitaura nhunha dzenyu nezvichemo zvenyu muchinzwanana?
Isu kuratidzira kwatiriita hatisi kuratidzira kuna vamunangagwa, tiri kuratidzira kuti veruzhinji, the whole world, izvione kuti hatisi kufara nekunge tiri tsingunzi vamunangagwa ndiwo mutungamiriri wenyika yeZimbabwe.
Saka inzira dzipi dzekuratidzira dzamuri kuronga kunge muchiita pamisangano ichaitwa navamunangagwa?
Isu tichaenda kuunga kwacho ikoko tichinoratidzira kuti ise zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora tiri kusapota avo vari kuZimbabwe vasiri kufara nezvakaitika pamaelections akaitwa muna July. Tiri kugununguna kuti dai zvinhu zvakabuda semaonero akaita ruzhinji rweZimbabwe kuti vakavhotera vaNelson Chamisa, ndo zvacho zvatiri kuratidza kuti isusu watiri kuti be president wedu ndavachamisa kwete vamunangagwa.
Saka munotarisira here kuti kuratidzira kwenyu ikoko kungawana chakunoshandura mumamiriro akaita zvino munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe uye kutariswa kwehurumende yeZimbabwe nenyika dziri kuUnited Nations ikoko?
Isu tinoda kuratidzira vari kunze kwenyika kuti kuZimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka tinofunga kuti shanduko yatinofungidzira kuti iriko ndeyekuti vanhu vari kunze vazvione, because as we speak right now we think hakuna freedom of expression kuZimbabwe, hakuna freedom of speech kuZimbabwe, hakuna kana freedom of press. Izvozvo ndo zvatachida kuti tidemonstrate ku the world kuti no, isusu tine freedom of expression kuno kwatiri, tiexpresse zvido zvevanhu vari kuZimbabwe kuruzhinji rwenyika.
Asi CMDC makaa makokwawo here kuti munge muchisangana navamunangagwa?
Ini chairman weMDC muAmerica, handina kuona kukokwa, handina kuona invitation yandakapuwa. Asi kunyange dai takaiona invitation yacho handanga ndisingaone kodzero kuti ndinge ndiriko.
Saka munotarisira kuratidzira kwezuva rimwe chete here?
Ruzhinji rwedu takasarudza zuva remusva 29 kuti ndo zuva ratofanira kuenda kuUnited Nations tinoratidzira.
Asika vamunangagwa kugadzwa kwavo, kugadzwa kwakakomekedzwa nedare redzimhosva mushure mekunge bato renyu raendesa nyaya iyi kumatare edzimhosva.
Tichikuramba takamira nepataka takamira napo kare. Kunyange dare redzimhosva rakatiro vamunangagwa ndivo president wenyika, asi tinoda kutaura kuti havasi vose vanonzi vapinda mudare redzimhosva vonzi hauna mhosva. Not all people go to court vachinzi innocent vari innocent.
Aiwa, tinokutendai zvikuru varuzvidzo nekuwana nguva yekutaura nesupa Studio 7.
Aiwa, tinotenda chaizvo nenguva yamatipa iyi. Tinoyeuchidza ruzhinji rweZimbabwe ruri muno muAmerica kuti uyai mese neruzhinji rwenyu tiuye tizoratidzira kuUnited Nations.
Manga makateerera kuna vazvidzai ruzvidzo vanove sachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reAmerica. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Ane mimi muchirongwa ndini Ray Choto. Tombo tarisa zvabuda mumakwikwi echibuku Super Cup. FC Platinum 2, Chapungu 2. Mutambo uyu wapera ari mangange ndokubva waenda kuma penalty kicks, Chapungu ndokukunda 5-4. Ngezi Platinum 1, Herentals 1. Zvakare mutambo uyu wapera ari mangange, mutambo uyu ndokubva waenda kuma penalty kicks, Herentals ndokuhwina 5-4. Black Rhinos 1, Nichrud 2. Dynamos Football Club 1, Bulawayo Chiefs 0. Harare City 1, Bulawayo City 0.
Mangwana, Highlanders iri kutamba neYada kubaba Field Stadium. Cape United iri kukweshana ne ZPC Kariba ku National Sports Stadium. Uko Triangle United iri kutamba ne Shabani Mine ku Gibo Stadium. Soto mumanzwa Amara Brown uchiuya kwa muri uchiva kuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Sezongo ya diapera regaiti mbotari samisoro ye na uzanasi. Nengo yeta jamu kawa promisi mkwa nanzi, wabudiswa musungu wa mshure mekufisiswa mariechi batiso. Mutunga miri wenyika wa Emerson Mnangagwa, votari siru wa kusangara nezuzaru wa zwe Zimbabwe zirimu Amerika. MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa mudunhu reAmerica yoronga kuratidzira kumusangano weUnited Nations General Assembly ichizivisa pasi rose kuti aitambire vamunangagwa semutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC. Ndokusiyai muna Praxedes Jeremiah achikupai nhau dzendebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.